Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvitatwendi 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kushayikwa kwemari munyika koita kuti vanhu vapinde mukisimusi vasina mufaro.
Zimbabwe Exiles Forum yokurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo, sarudzo dzisati dzaitwa muna 2018.
Vezvematongerwo enyika vokurudzirwa kusashandisa mashoko anokurudzira kuvengana kwemarudzi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kuronga kuenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court kana Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ikaramba yakatsika madziro panyaya yekurambidza zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuvhota sezviri mubumbiro remitemo. Sangano reZimbabwe Exiles Forum raita musangano muJohannesburg, South Africa nhasi kuti rizeyewo nezvesarudzo dzichaitwa muna 2018. Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka zvekuti pangaitwe sarudzo dzakachena.
Ongororo yatakaita hombe ndeyekuti vanhu vari kumaruwa vazhinji, vanhu vayo vane about 70% vevanhu vanovhota, vachingori muusungwa neutahwa huya hwokuvhundudzigwa zvikuru namasabhuku namadzishe kana vachinge vachienda kusarudzo. Tichibva tatarira zvenyaya yekuti kana tine vanhu vanosvika 4 million vakabuda munyika vasingakwanisi kuvhota, iro bumbiro romutemo section 67 richitendedza kuti munhu wese ari eZimbabweni unokwanisa kuvhota musarudzo dzinenge dzichiuya kana dzichaitika makore anotevera, even tadarika 2018. Maelections awa kana kuti sarudzo dzichaitwa idzi dzinenge dzichikodzera here kuii isarudzo dzakasununguka kana kuti isarudzo dzakajeka? Saka cheZimbabwe Exiles Forum chikuru chatari chizivisando chokuti wani panodiwa kuti mabato akamirira zvematunge gwenyika ese abude pachena kuti ivo vakamira papi panyaya yesection 67 yebumbiro romutemo yokuti munhu wese anofanira kutendekwa kuvhota.
Ko ZEC ikaramba kuti vanhu vari kunze vavhote sezvayakatotaura kare kuti haikwanise kuita izvi panguva inoyi?
Tinotova even nejudgment yakapiwa neAfrican Commission muna 2012 patai tinotendekwa kuti tivhote. In fact Zimbabwe government inofanira kuudza African Commission kuti yatora matanho api okuti tiendegwe kuvhota muna 2013. Zvini zvakangonyaragwa government haina kuhuya kwatiri kutaura kuti yatora matanho api, asi ukuona tiri kuti pane mukana wakadarowo kuti zviitike. Kana hurumende yedu ikaramba, Zimbabwe Electoral Commission ikaramba, zvinhu zvakadaro zvinongova pachena zviri pamutemo wakapiwa neAfrican Commission. Then zvava kutoreva kuti tava kumanikidzwa kuenda kumatare edzimhosva ari muZimbabwe zvikurura pamusorosoro reConstitutional Court.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Mhuri dzinodarika zviuru zviviri dzinogara papurazi rexabacha kunze kweguta reulawayo dzinonzi dzave kugara pamene zvichitevera kuparadzwa kwedzimba dzadzo nedutu rakasimba iro rakasiya mafasha memvura mushure mekunaya kwemvura nemugovera. Muridzi dzinonzi dziri kutyirawo zvakare kuti dzimwe dzimba dzinogona kuondomoka nekuda kwemamiriro adzaita mushure memvura iyi. Sachigaro herimwe remasangano anomirira vagari reVulawayo Progressive Residents Association vaEdias Shumba, vanoti sesangano vanonzwira urombo zvikuru vagari ava sezvo vachikwanisa kubatwa nezvirwere zvinokonzerwa nemvura uye kugara pamwe nekurara panze. Vanotiwo sesangano vari kuedza kuunganidza rubatsiro rwekupa mhuridzi asi vanoti hurumende inotarisirwawo kunge ichipindira munguva dzakadai. Ngatinzwei hurukuro yataita navashumba pamusoro penyaya iyi.
Chikava chafamu kukonetika zvinoshamisa apo pakava nemafashamu angasina kutarisirwa nevanhu akatoita zvokutojima vanhu vanhu vatongona dzaava kunari hanzi dzichidzava kuyerera dzichipinda nemudzimba. Saka vanhu vakawanda vakabva vapwanyirwa dzimba dzavo ndokusara vasisina pekugara. Saka ipapo ndipaona vachitochema kuti kudai dai hurumende yedu yange iine vanhu pamoyo yaikwanisa kunge yakabatsira vanhu ivavo. Asi pandakapedzira kutaura navo vanhu ivavo nezuru vanga vachiti hapana rubatsiro rwavati vawana. Vazhinji vari kuedza kubvisa nhumbi dzavo mukati memvura. Saka pane zvino ndoona vachiri kuedza kuti vatsvage kuti vanga vanganogara kupi.
Hapanawo here masangano anobatsira mati manzwa angapindawo kuti abatsire?
Pane vava vamboedza kuti vavaya vatsvage rubatsiro kubva kumasangano akaita seanomirira vatingati maresident association. Saka pari zvino maresident association anga achiri kuedza kuti abatsire vanhu ivava kuti vawanirwe tinga vabatsire kunyanya chikafu nezvekupfeka nokuti zvinhu zvizhinji dzakayeresa nemvura. Saka pari zvino vari kushaya kuti votangira papi nokuti havasati vawana rubatsiro kugava chafamu ikoko.
Inzvimbo inosimbosangana nemafashamu here munguva inenge ichinaya makore apfuura kana kuti zvatanga gore rino?
Nzvimbo yaigara ichifungidzirwa kuti inogona kuita mafashamu nokuti inzvimbo iri pakaderera. Vanhu vakambokurudzirwa kunzi vange vachibva panzvimbo idzodzo asi sokuziva kwerete dambudziko repekugara munonyika muzimbabwe richakatarisana nesu. Vanhu ivavo vakakwanisa kunge vasingabvi panzvimbo ipapo zvokuti pakatombonaya nyumvura kusigore rakapera yakaita sokuti wairii yakasiya paduku futi kuti ikukure zvinhu zvavo asi hazvina kuzoitika sezvaitika manji.
Imiwo muri kukurudzira vagari kuti vaite sei?
Tinokurudzira kuti vagari vakagadzirira kana kuti vagari vatobva zvavo panzvimbo ipapo.
Avanga vari vaEdias Shumba vanovesa chigaro vesangano reVulawayo Progressive Residents Association vari parunare muVulawayo neStudio 7.
Vemabhizimisi nevashandi vane maonero akasiyana panyaya yekushomeka kwemari nemanetsero ari kuita zvinhu munyika panguva ino. Munguva yakare panguva ino yekisimusi vemabhizimisi ndipo pavaita mari zvinhu zvichifamba zvakanaka nekuti vashandi vazhinji vanenge vaine mabhonasi. Asi iko zvino mabhanga haana mari uye vashandi havasi kupiwawo mari dzavo dzemihoro paine nguva. Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Zvinenge zvakati siyanei nemakore apfuura. Kumhanya-mhanya tinombokuona kuchiitika kumashops vashandi vachimhanya-mhanya vachigadzirira mhuri dzavo vachigadzirira kuenda kumisha. Zvinenge zvakatidzikirei, zvinenge zvakatidzikirei. Vashandi vakawanda vane dambudziko rokuwana mari pavanoshanda.
Vamoyo vanotiwo kushomeka kwemari mumabhanga kuri kupawo kuti zvinhu zvinetse kumushandi. Asi mukuru weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti ivo semaonero avo zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Vanhu hapana zvinyuto zvakanyanya nekuti mitengo yakatoroverwa pasi.
Vamutashu vanotiwo vanhu vari kukurudzirwa kuti vashandise dzimwe nzira dzekutenga zvinhu dzakaita sekushandisa maATM cards. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaDavidson Norupiri.
Mutaundi mese munongova neChristmas rush semakore ese vanhu vari kumhanya-mhanya kuti vakwanise kunge vachitenga zvavanoenda nazvo kumamisha zvavanodya nazvo nemhuri pamaChristmas. Saka nyaya yokutengwa tiri kuiona nokuti isusu tiri muma industry. Saka tinoona demand yezvinhu kuti yati kurei pa Christmas pano nokuda kwe festive season.
Vanorupiri vanotiwo vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu maindustry pari zvino sezvo vanhu vari kutenga.
Ya kuzvitoro vanhu vari kutenga. They are using makas plastic money nokuti mari vashoma vari kuiwana kubhengi. Vanhu vari kuiwana zvavo kubhengi asi havasi kuwana yavari kuda chaiyo. Asi nenyaya yeplastic money mabhengi ari kuencouragewo kuti vanhu endai motenga neplastic money uye vanhu vari kuitambira zvekare mumashopu.
Nyanzvi munyatsi zvematongerwo enyika Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kana vashandi vasiri kubhadharwa zvinonetsa kuti upfumi hwenyika hufambe zvakanaka.
Makambani anotadza kuenderera mberi nebasa ravo. Mukatarisa zvimwe zvezvinhu zvakatarwa nezvakatariswa neConfederation of Zimbabwean Industries. Zvakaratidza kuti chinhu chiri kunyanya kukanganisa makambani kuti asafambe zvakanaka muZimbabwe inyaya iyoyo yokushayikwa kwemari ri kuita kuti kushayikwe zvinhu vanhu vanotenga zvinhu zvinogadzirwa nemakambani zvichiita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi. Saka mukatarisa rati makore apfuura aya kumashure kwe-2014 ndo chaka chiri chikonzero chikuru chakachiita kuti makambani avhare.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi zvapakuti hurumende itadzewo kana kubhadhara vashandi vayo nenguva. Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi izvo zvopawo kuti hurumende itadze kubhadhara vashandi vayo nenguva. Hurumende inoti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nehurumende dzenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica neBritain. Asi vanopikisa vanoti kusamira zvakanaka kwakaita nyaya dzezveupfumi kurukonzerwa nekutadza kutonga kwebato reZANU-PF.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanopikisa hurumende muDemocratic Republic of Congo vaEtienne Tshisekedi vati nhasi vanhu havafaniri kucherechedza utongi huri kunze kwemutemo wemutungamiri wenyika vaJoseph Kabila avo vane temu yavo yekuve muhofisi yakapera asi ivo vakaramba vari panyanga pasina sarudzo dzakaitwa. Vhidhiyo yavaburitsa padandemutande reYouTube vaTshisekedi vaenderera mberi vachikurudzira vanhu kuramba zvisina mhirizhonga kwavati kutorwa kwemasimba ekutonga nechisimba kuchitsigirwa nebumbiro remitemo. Kuratidzira kwakatora nzvimbo munzvimbo dzakawanda dzemisha inogara vanhu muguta guru reKinshasa neZuro kunyange hazvo kwaive nemutemo unorambidza kuratidzira uku.
Vatungamiri veRussia neTurkey vavirirana kuti kuurayiwa kwemumiriri weRussia kuTurkey hakusi kuzokanganisa ukama hwenyika mbiri idzi. Vamutungamiri weTurkey vaErdogan vati vane kunzwisisa kumwe chete navaPutin kuti kukudzwa kwenzvimbo dzemushandira pamwe neRussia zvikuru paSyria hakusi kuzokanganiswa. Aya mashoko vataura vari muIstanbul. Sangano renhau reFrench Press Agents ndoraburitsa mashoko aya.
Vamwe vanhu vanoti kunyange hazvo chiri chokwadi kuti matunhu eMatabeleland nevamwe matunhu akasaririra kumashure zvikuru munyaya dzebudiriro munyika vezvematongerwo enyika havafaniri kuedza kushandisa nyaya iyi senzira yekuda kupatsanura vanhu munyika kuchishandiswa nyaya yemarudzi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzinotevera kuziviswa kwakaitwa nevaimbo vemunyori mukuru webato reMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaMoses Mzila Ndlovu. Kuvepo kwebato rezvematongerwo enyika idzva reAlliance for National Salvation kana kuti ANSA nemusi wemugovera. Vamzila Ndlovu vakaudza vatori venhau kuti vaive vaona zvakakodzera kuumba bato iri nekuti kusvika pari zvino mapato ose arimo munyika ari kutadza kukoshesa kugadziriswa kwematambudziko ekusarira mumashure munyaya dzebudiriro akatarisana nematunhu ematevereland. Vakatiwo chinangwa chavo ndechekuti pave nebato rinotungamirirwa nemunhu anobva kumatevereland kwete kuti munyika mungove nemapato anotungamirirwa nevanhu vanobva kumashonaland vanhu vekumatevereland vachiitwa vatevedzeri vevakuru vemapato aya. Vachipa maonero avo panyaya iyi mudzidzisi wePeace and Conflict Studies paZimbabwe Open University vaDidmus Dewa vanoti ikodzero yemunhu wese munyika kupinda mune zvematongerwo enyika asi izvi zvinofanirwa kuitwa pasingashandiswe nyaya yekuda kupatsanura marudzi munyika.
Tinozvikurudzira kuti vanhu vafome mapolitical parties avo asi ngava mafome vakabuda pachena vasingavandi nezvimwe zvakafanana nezvinhu zviri tribal kana zvekusarudza nokuti muZimbabwe constitution yedu iri pachena kuti pamukana yakaenzana wedza uri mundevele uri mushona ndosaka muchiona kuti maparties anongofoma akawanda mukana uripo wekufumiwa kwamaparties. Chatingatoita kuvakurudzira nekuvakongratulate nekufuma political party tichiti ngavapinde munharaunda tione kuda vane zvimwe zviri nani asi ngavaregedze kusimudza kadhi retribe.
Vamzila Ndlovu nevamwe vane chitsama vakabuda mubato ravamwe veiri pakutanga kwegore rino mushure mekusawirirana nevamwe vakuru vakuru vebato iri. Vamzila Ndlovu avo vakarwa hondo vari nhengo yezipra vakambovewo gurukota rezvekuregererana nekupodzwa kwemaronda muhurumende yemubatanidzwa. Vamzila Ndlovu vakaramba pfungwa yekuti vakavamba bato reAnsa senzira yekutsvaga mari vachiti bato ravo richakwikwidza musarudzo dza2018 asi vakazvipira kushanda nemamwe mapato anokoshesa maonero ebato ravo.
Why we are deciding now to enter politics as opposition under the flagship of Anza? Ndezvokuti maparties amwe ese amuopposition havasi kuda kuti bati deal with the issues that are confronting Matabeleland. Kana ukatarisa issue ye leadership kuti mazhinji acho maparty anongofomiwa otsvaga mutungamiri chishona ouya kuMatabeleland to hunt for a deputy. And I think this is an insult. Kutuka vanhu veMatabeleland kuti wakunotsvaga mundere anokusupport because wakatangwa nezano kuti inini ndichatongasa mugabe ndichitsvaga mundere a second one after a shona vice president.
Vachipa muenzaniso wamushakabvuva Joshua Nkomo avo vakave mumwe munhu wekutanga munyika kurwisa utongi hwevachena vadhewa vakati vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika akawanda vakabva kumatunhu ematevereland nekune dzimwe nzvimbo munyika. Mashoko avadhewa anodzinirwa nevakafanobata chinzvimbo chemutauriri wezapu vaipitule Maposa avo vanoti vanowirirana nemaonero ekuti matunhu ematevereland akasarira zvikuru munyaya dzebudiriro asi vachitiwo mutemo wemunyika uri pachena kuti chizvarwa chose chemuZimbabwe chinokwanisa kuve mutungamiri wenyika zvisinei kuti munhu akazvarirwa mudunhu ripi.
Pane maissues anoafekta region yematevereland zvakanyanya nemidlands maissues akaita semarginalization nezvakawanda wanda tinobvumirana nawo ipapo asi pamasolutions hapana mutemo unorambidza anyone anobva kumatevereland kana kumidlands kuti ade kana kuti adokwairire kuva mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Hapana mutemo unorambidza zvakadaro kuti vatungamiri vekunoku kana kuti vanhu vekunoku vasimuke vagadzirise nyaya dzinovanetsa. Zviri kwatiri tese sevanhu kuti tisimudzirane kana pano mwe dani uda kutungamirira nyika tomusimudzira tichimusapota kwete kuti tirambe tichichema.
Vamwe vanoti kunyange hazvo iri kodzero yemunhu wega wega munyika kuti aite kana kutevera bato rezvematongerwo enyika raanoda chakanyanyokosha pari zvino inyaya yekuti mapato anopikisa abatane kuitira kuti agokwanisa kubvisa vamugabe nebato rezanupf pachigaro. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Itaurai Shava.
Vanorwira kodzero dzevanasikana vashora zvikuru nyaya yekuti pane vana zviuru zvina nemazana mashanu vakatadza kupedza zvidzidzo zvegrade 7 gore rino nezvikonzero zvekuti vakanga vabata pamuviri. Vamwe vana ava vanonzi vakanga varodzwa nevabereki vavo, vamwewo vachinzi vainge varoora. Vanorwira kodzero dzevanasikana muzvare Linet Dube vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vabereki pamwe chete nehurumende vanofanira kushandira pamwe mukuchengetedza kodzero dzevanasikana uye kuona kuti vanowana dzidzo yakakwana muupenyu hwavo.
Nyaya iyi nyaya inorwadza nokuti ukada kuzvitarisisa vanava vana vadiki zvechokwadi vana vanengati vari underage ukatarisa vana vakawanda vari mugrade 7 zvokutarisira kuti vange vane 12 years kana 13 years of which vana ivavo tingatoti vatori underage tinotarisira kuti dai government yedu yaita zviri nani kana kuti yaedza kuaddressa issue iyi.
Muri kutaura kuti dai hurumende yatora matano akasimba pakudzivirira chiitiko ichi, asi semuonero enyu pane zvakakwana zviri kuitwavo nevabereki here kupedza dambudziko iri, tichiona kuti nyaya yekurodzwa kwevana vadiki inyaya iri kuenderera mberi munyika?
Tingave tichiti ehe ichokwadi, vabereki vane role yavanofanira kuita. Nyaya iripo inini nemaonero angu inyaya yepoverty. Vanhu havana chikafu, vanhu havana pakanaka pekugara, vanhu havana mvura yakachena. Zvinhu zvakadaro ndo zvinoita kuti vabereki vasvike pastage yekuti vanotizvo kana kuri kuti pamwe tawana munhu anokwanisa kuti atibatsire financially as a family zviri nani, chero zvichireva kuti mwana wedu adi amitiswa kana kuti aitwa mukadzi asati asvika padanho rekuti anzi akure.
Muzvare Linet Dube vanorwira kodzero dzevanasikana vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk cheThe Youth Connection na 8pm tiri kutarisa dambudziko renyaya yekubata pamuviri kuri kuitwa nevana vasati vabva zera.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Vanhukadzi vakawanda vanoti chibvumirano cheLancaster House chakanyoreranwa pasi muna zvita mugore ra1979 icho chakapedza hondo munyika chakanga chisina kuvanakira sezvo vakanga vasina kumirirwa zvakakwana sevanhukadzi pamusangano uyu. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Murwiri wekodzero dzevanhukadzi uye vari nhengo yeparamende amai Priscilla Misairambwe Mushonga vanoti kutadza kumirirwa zvakakwana kwemadzimai kuLancaster House kwakaita kuti kodzero dzemadzimai dzisiyiwo mubumbiro reLancaster House Agreement iro rakashandiswa kuumba Zimbabwe muna 1980. Amai Misairambwe Mushonga vanoti kunyorwa kwechibvumirano ichi pasina vanhukadzi vakawanda kwakaita kuti kodzero dzavo dzisaburitswa pachena.
Hakuna kunge kune munhu angachikwanisa kuti ataure nezvekodzero dzemadzimai. Saka unozviona mubumbiro iri kuti rakabva rasiya izvozvo. Pane kudzidza kwataita iye zvino kuti bumbiro remutemo rinogadzirwa sei. Hamugadziri bumbiro remutemo rinenge risina vamwe vanhu vacho vanenge vachazoaffectwa nemutemo yacho.
Amai Misairambwe Mushonga vanotiwo chibvumirano ichakaitwa zvechimbi chimbi zvekuti havana kutarisa zvinhu zvizhinji zvine chekuita nekugara kwevanhu sezvo chinangwa chaive chekumisa hondo bedzi.
Bumbiro remutemo reLancaster House Constitution rine dambudziko ekuti tinozova kuti bumbiro remutemo rakabudiswa nevanhu vanga vachiedza kunyengererana. Vanhu vanga vachibva muhondo. Saka mukurukurirwo warakaitwa wangosiri mukurukurirwo wokuti ndowokuda kunatsogadzirisa zvinhu. Wanga uri mukurukurirwo wokuti topa sei kutonga kuvanhu vatema. Ukaenda for example kune nyaya yatinoti Bill of Rights panenge pakaiswa zvekuti vanhu kuti vagare zvakanaka marights avo anenge akamira sei. Unoona kuti riranga rine zvinhu zvishoma zvazvirimo mukati macho.
Izvi zvatsigirwa namusvare Ana Chibhamu vanoti utsigirirwa kwevanhukadzi kwakabudawo pachena pakunyorwa kwechibvumirano ichi. Mhosva yeChibhamu vanoti zvinogaro vatambudza zvikuru kuti sei vanhukadzi vaive varwawo hondo yorusununguko vakasiyiwa pakazoitwa nhaurirano idzi.
Pakaitwa chibvumirano cheLancaster muna 1979, tinoona kuti madzimai vakaenda kuhondo havanawo kuzopiwa chinzvimbo chekuti vapinde muzvitaurwa zvaiitwa nezvibvumirano zvaiitwa mukonferensi iyoyo. Izvi zvakatidzorera kumashure sevanhukadzi. Tinoona nhasi ndo dambudzo ratinaro rekuti kodzero dzemadzimai hadzisi kuendera, hadzisi kufamba zvakanaka, dziri kuramba dzichidzokera mumashure nekuti vanhukadzi havasati vapiwa zvinzvimbo chaizvo zvakakodzera. Tinoona kana representation yekuparlamendi kana kupi, vakadzi havana zvinzvimbo, vachiri vanhu vashoma-shoma vari kuiswa muzvinzvimbo izvozvo.
Mozvare Belinda Chinowawa, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanotiwo chibvumirano cheLancaster House chakadzorera upenyu hwevanhukadzi kumashure sezvo kodzero dzemadzimai dzaive muchibvumirano ichi dzaitarisa mitemo yemadzitateguru inozivikanwa pachirungu kuti customary law.
Lancaster House Constitution tikaitarisa yanga ine chinhu 1 chainge kanyanya kuipira panyaya dzemadzimai chekuti yaitaura kuti madzimai mitemo yese inoafekta madzimai yaiswa pasi paya tinoti customary law. Customary law zvinoreva mutemo wemasitateguru edu. Saka zvaireva izvi kuti dzimwe nguva vakadzi vaitsimbirirwa nokuti customary law tinoziva kuti mainstances akawanda inenge ichidzikirira marights evakadzi.
Pamapato aive kuLancaster House paive nemudzimai mumwe chete muzvare iziziva, avo vaive pachikwati chezapo yaitungamirirwa navaJoshua Ngomo. Madzimai anoti dai kodzero dzemadzimai dzakacherechedzwa zvizere pachibvumirano cheLancaster House Agreement ichi, dai mamwe matambudziko ari kusangana nevanhukadzi akapera kare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumwe wakavamba sangano reChristian Citizen Initiative Worldwide, amai Georgina Takavarasha, vanoti vaparura chirongwa chekubatsira madzimai anoshaya munguva dzekusununguka. Ngatinzwe hurukuro yavaita naChioniso Jani.
Newborn campaign yakatarisana nekuchengeta vana vadiki vari kuzvarwa munzvimbo dzekuti madzimai aya haana anomubatsira. Nyaya dzavo dzinenge dzakasiyana siyana dzinosvika kuti vashaye kuti vanokwanisa kutenga preparation kana kuti vanokwanisa kutenga mukaka yevana nezvakawanda. Saka ndo zvakatarisana neNewborn campaign, tichitarisa futi kuti Zimbabwe panguva ino pane mateenagers akawanda vana vachiri vadiki vari kuitawo vana vekuti vari kushaya anovabatsira.
Basa makaitanga sei?
Basa iri takaritanga tichiona nyaya dziri kuwanda dzemababy dumping. Muvacheche vakawanda vachipinzwa mahomes chinzi vadhambwa ndekunge ndokumahomes semadzimai taunganidza madaipa nemikaka zvakasiyana siyana semadzimai tichiendesa ikoko.
Magrade 7s ari kuita vana vane pamuviri vakasiya chikoro, tipe mafungiro pamusoro penyaya iyi.
Ndinofunga kuti panyaya iyoyi chiri kunyanyoitika ndechekuti kushaya ndokuri kusatisa kuti vana vazhinji ava vamhanyire kubatana nezvinhu zvakafanana naizvozvo. Munozoona kuti tinenge tichifanira kuve tiripo sezvo zviri zvinhu zvatoitika kare. Zvatinove tinokwanisa kubatsira vana ivavo kuti vachengete vana vavo vavanenge vaita sei vasununguka, nekuti hunge mwana mucheche uye atovapo akuda rubatsiro rwokunzi amuchengete. Tiri kutarisira kuti preparation yese inonzi ndo inodiwa panosununguka munhu. Toti hembe dzevana dzekupfeka, mablankets, maternity pads aiwa ana mai, formula milk, madry food dzekuti iye wacho asununguka awane chekudya adzokerawo kumba, mafeeding bottles. Because unotarisa kuti pane vamwe wekuti ari kutoshayika ari pakati pekusununguka. Mucheche uya oshaya asara asisina amai. Saka panosara vane naye mwana iyeye vachanidha kuti vamupewo mukaka. Saka ndopanozopindawo mafomula nemabhotoro acho anozoshandiswa.
Mumwe wakatanga sangano reChristian Initiative Worldwide, amai Georgina Takavarasha, vari parunhare muHarare naChioniso Jani weStudio 7.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeChindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 olwesibili mhla ka 20 Impalakazi 2016 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
wakufanele ukuthi either imunicipality yakoBulawayo ibuye izokwenza iarrangement proper settlement yabantu laba ulungise wonke lento zesiwage and so on bancediswe abantu bakhe izinto eziqinileyo ezingasoze zidilike.
Izakhamuzi zeplazi lecabacha duzela koBulawayo ezedlula zidilizelwe izindlu ngemva kokuna kwezulu elilomoya ngomgqibelo.
Ngo-2008 ngemva kokuba into zomba ngazwe angani zithe zathi abantu ababe yibo ababesiza endabeni zemali batholakala bengasenelisi ukubana beqhubekele phambili ngezizathu eziningi nje ezazakalayo mhlawumbe ezakhulunywayo.
Kuvuselelwa umkhankaso weZimbabwe Freedom from Hunger campaign ngemva kweminyaka eyisithiyagalombili yamiswa. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Exiles Forum isixwayise ngelithi ukhetho luka-2018 kungenzeka lube lohlakela olukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamuzi zeplazini lecabacha duze lakoBulawayo ezedlula amakhulu amabili zidilizelwe izindlu ngemva kokuna kwezulu elilomoya ngomgqibelo zasala zilala egcekeni. Lalezo ezisele zimi zesatshelwa ukuba lazo zilakho ukudilika ngoba sezileminkenke. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ekoBulawayo.
Bekhuluma ngemva kwequla elikhokhelwa ngabebandla lezaphu elethekelele leyo ndawo ngendingeko zabo ukuba bakhe njalo izindlu ezidilikileyo, abahlali becabacha bacele usizo lukaZulu lohulumende bethi baphila nzima. Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi okusecabacha ngezinye izinto ezisuka zibandlulule abanye abantu ezweni ngoba amalungelo abo asephulwe nsuku zonke.
Ngezinye izinto zona lezi ezisuka zibandlulule abantu bakithi bachiwa khonapha bechiwa ngumlungu weplaza.
Udabengwa wethese icala umansipala wakoBulawayo ethi ngemva kweminyaka edlula angamachumi amathathu ukhombisa amaphutha kahulumende njalo akumnandi ukubona abantu bephila nzima kangaka.
Kwakufanele ukuthi either imunicipality yakoBulawayo ibuye izokwenza iarrangement proper settlement yabantu laba kulungise wonke lento zesiwage and so on bancediswe abantu bakhe izindlu eziqinileyo ezingasoze zidilike. Awuzange kwenziwe wonke lokho, nampo sebedilikelwe after so many years, over 30 years of independence belokhu behlezi kanje. Akumnandi, ngamaphutha kahulumende elokhu ebonakale siyaphambili.
Umnumzana Lazarus Masuku yena uthi ngabe uhulumende ubona icebo lokunceda abantu laba abathwele nzima.
Bakhangela ukuthi abantu laba babalungisela ukuhlala kahle behlale ngendlela elungileyo la. Kulokuthi siyothatha abantu abavela kude sithi siyabaresettle. Sichiya abantu abahlele enkompona bangakwazi ukuthi bayiqonda ngapha, abanye ngabantu abavela eMalawi, ngabantu abavela bengazalwa lapha, ngibo kukhona ayikho enye indawo bangakwazi.
Untombazana osakhulayo oqeda ukuloba imihloliso ka-Form 4 eNorthlea, uSimeli Nkosi Dlamini, obebhadalelwa zinhlanganiso ezizimeleyo ohlala kulindawo uthi bacela uncedo ngoba impilo yabo inzima.
Hawu sube esikhangela la elapha ukuthi isifuna ukuthi izindlu lezi ziyakhiwe ukutsha. Kusekudala vela miyathi nizalwa ngakhulela khona.
Wengeze ethi bacela uncedo lwezikolo kunye lamanzi ahlanzekileyo.
Singadinga uncedo ukuthi besincedise kusiyakhela lokusifakela amanzi hambe amagezi.
Umnumzana Veni Ncube uthi izulu elilomoya lesiqhotho yilo elibangele umonakalo lo.
Umoya lezulu. Izulu lakhona laba lesiqhotho. Yiko kwayenza kwadizi. Dike Saturday. Hayi thina sicela uncedo ukuthi izulu lirayithi.
Unkosikazi Stylish Magida wezaphu obona ngombuso wemadolobheni uthi ngitsho le nyamazana azihlali endaweni azibonileyo.
Hayi isimo esilapha sibi kakhulu ngoba vele isiqokoqela sokuthi abantu bebe nguhulumende ukuthi babone ukuthi abantu bahlala kuhle okulenhlonipho okule dignity le integrity esikubona lapha hayi le nyamazana lazo azihlali endaweni enje.
Abahlali becabatha bahleli endaweni engela zibhedlela amanzi ahlanzekileyo izikolo kunye lemigwaqo ecacileyo noma nje bebucwadlana nje lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisecabatha ngingunompumelelo Moyo.
Usuvuselelwa umkhankaso weZimbabwe Freedom from Hunger campaign ngemva kweminyaka eyisithiyagalombili wamiswa ngomnyaka ka-2008 sekuqhamuke kungezwani kukahulumende weZimbabwe lamazwe aphathisa ngosizo lwemali ngaleso sikhathi. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe emkhosini wokuphawula okusemthethweni ukuvuselelwa kwalomkhankaso owenzelwe emahofisini eZimbabwe Freedom from Hunger campaign eMount Pleasant eHarare lamhlanje. Umqondisi walomkhankaso uDr. Lamiel Phiri uchasisa ukuba kungani uke wamiswa ngomnyaka 2008 lanxa wawuvela ukhona kusukela ngomnyaka 1965.
Basically we were funded by a number of NGOs.
Aleso sikhathi besitholiswa usizo zinhlangano zakumazwe owahlukileyo. Sasezisanelisi ukufizo obekumele siluthole.
Obe ngumhlonitshwa kulomkhosi engummeli wenhlanganiso ye-Food and Agricultural Organization eZimbabwe uDr. David Chimimba Phiri uveze ukuqakatheka kokuvuselelwa kwalomkhankaso.
FAO therefore continues the spirit.
FAO sizimisa phambili inhlelo zokulwisana indlala. Kungakho siyakujabulela ukusungulwa kwalomkhankaso.
Omunye wabakubhodi yalomkhankaso umfundisi Lindani Dube utshela intatheli zindaba ukuba ukuvuselelwa kwawo kuhambelana lokuthiwa ngumbhalo lapho uNkulunkulu aqonqosela ukunakekelwa kwabayanga lokutholiswa ukwaZulu wonke ukudla okwanelayo.
Kungezindlela uthi yena nxa lina libheka kimi yazini inhliziyo yami. Inhliziyo yami ayichiyananga labantu abahluphekayo. So Isaiah 58 uNkulunkulu ukukhuluma labo uthi nxa lifuna izinto zenu zihambe kuhle thathani inhliziyo yami liyenze inhliziyo yami ebantwini sizana abahluphekayo. So uNkulunkulu wayekhala kubo kuIsrayeli ukuthi khumbulani abantu abahluphekayo libaphe okokudla libagqokise libembese lingabaflatheli ngoba yena uNkulunkulu kabaflatheli abahluphekayo.
Uqhubeke landisa phezulu kwezinye zezizathu ezenza wamiswa lomkhankaso.
Ngo-2008 ngemva kokuba into zomba ngazwe angani zithe zathi abantu ababe yibo ababesiza endabeni zemali batholakala bengasenelisi ukubana beqhubekele phambili ngezizathu eziningi nje ezazakalayo mhlawumbe ezakhulunywayo ukuba bengeke baqhubekela phambili besisiza endabeni zokuthi iprojekti le iqhubekele phambili. So ngezindlela yamanje ngendaba yemali ukuthi kwakusekuswelakala ukubana kungenziwa njani njalo lwalisazelana uhulumeni wayengela mali ngaleso sikhathi.
Ziningi izinto ezingenziwa ukuqeda udubo lwendlala elizweni. UDube athi eziyimigoqo kwelokutholakala kokudla uZulu azwisise ukuqakatheka kokuzisebenzela ibulawe leyo ngqondo esebantwini yokulindela ukukhangezwa sikhathi sonke.
kukanti ke i-freedom for wanga le ihlose khona ubana sinika abantu amacebo ukuthi sincedane ukuthi singancini kana amacebo abantu bekwanisa ukuba benelisi ukuba bezisize bona ngokwabo
ukhangelele uqhutshwa ngokusebenzelana kwenhlangothi zikahulumende inhlanganiso ezikumanyano wamazwe womhlaba ukubalisa FAO kanye lezinye ngenhloso yokulwisana lokuqeda indlala kuzizalwane zeZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo nanku mbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ividiyo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba. Imivuzo iyolahlwa. Merry, Merry Christmas.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Exiles Forum sixwayise ngelithi ukhetho luka-2018 kungenzeka lube lodlakela olukhulu ngenxa yodlakela oluqhutshwa nguhulumende kathesi kanye lokwehluleka kwekhomishini yezokhetho ukulungiselela. Iziphathamandla zale inhlanganiso zitshele abezindaba eJohannesburg ukuthi uhulumende kufuze enze isimo silungele ukhetho kumbe nxa kusehlula alumise. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulume nayethule emhlanganweni wabezindaba eJohannesburg lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Exiles Forum, uMnumzana Gabriel Shumba, uthe kuyingozi ukuqhuba ukhetho elizweni ongalandelwa khona umthetho okulokhu kusetshenziswa izinto ezikusekelo sombuso esidala khona sekulesitsha, kukanti labantu basahlukunyezwa ngurhulumende ngesihluku nxa bengethula imbono yabo.
Even free expression and assembly is still limited.
Abantu balokhu bengavunyelwa ukwethula imbono yabo. Sesibone abaningi bethunjwa, betshaywa kabuhlungu. Singakakhulumi ngokhetho, kufanele umumo emaphandleni uvumele abantu kusebenzisa ilungelo labo lokuvota kungelamuntu obabamba ngamandla ukuthi bavotele othile. Okwamanje isimo sibi kakhulu.
Esinye njalo isiphathamandla salenhlanganiso nkosazana Janet Mnakamwe uthi okuzadala udlakela olukhulu ukuthi ugwalo lwabavoti alukalungiswa, kanti emakhaya abantu babanjwa ngamandla izinduna ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Unkosazana Mnakamwe uthi ukusondela kokhetho lolu sokuthiye abesifazana abaningi benunubele, ikakhulu labo abadlengulwa ngesikhathi sokhetho olwedluleyo.
As an activist and as a woman and having been exposed to the electoral process in Zimbabwe,
njengomlweli omalungelo njalo ngingowesifazane oseke waphatheka okhethweni leZimbabwe oluhlala lulodlakela, nxa kukhulunywa ngokhetho ngiyahlukumezeka kakhulu emoyeni. Ma kunzima kimi, akucabange ukuthi kunzima kangakanani kwabanye omama. Ukhetho lwenza igazi lami ligijime ngokwesaba.
Umnumzana Arnold Silulu laye owale nhlanganiso uthi kayikho into esiguqukile eZimbabwe engenza ukuthi uhulumende aqhubekele phambili ngokhetho olukhona. Uthi kudingeka isimo silungiswe ngokuphangisa kumbe lolu khetho lumiswe. Uthi loba kungalungiswa kuzafanele kuvunyelwe inhlanganiso zomhlaba ukuzobona ukuthi lolu khetho luqhutshwa njani.
Okukakhulu sesikhangelele ukuthi i-United Nations ibuye izoyenza ama-elections eZimbabwe just like abakwenzayo eNamibia. Because ukuthi siyekele ukuthi ZANU-PF ibe iyenza ama-elections, akula into ezatshintshayo eZimbabwe. Abantwana beZimbabwe bayadubeka esikhathini lesi. Lokuhamba ukuthi bevote abantu afrog march to ama-elections.
Inhlanganiso ifuna njalo ukuthi abasemazweni bavunyelwe ukuvota kulolu khetho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
alinga kwetwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 lamhlanje lapho esilohlelo lwethu lwabasakhulayo le The Connection esizabe sixoxa ngembiko ethi kulabantwana kade bekuzifundo zezigaba sika Grade 7 abayekele isikolo ngenxa yokuzithwala. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Abakhokheli bamazwe athele Russia lele Turkey sebevumelene ukuthi ukubulawa kwemeli wele Russia kweTurkey izolo akusoze kuphambanise ubudlelwano bamazwe omabili la. Iziphathamandla zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations zibika ukuba kulabantu abangaba ngamachumi amabili abesatshelwa ukuba bafile edolobheni leKinshasa kwele DRC ngemva kokuqhamuka kwedlakela abantu betshengisela besithi uMongameli Joseph Kabila akasuke esikhundleni ngemva kokuphela kombuso wakhe ngomvulo. Abalwela amalungelo abesifazane sebesole kakhulu lokuthi kulabantwana abedlula inkulungwane ezine lengxenye abangaqedanga izifundo zika grade 7 lonyaka ngenxa yokuthi besebezithwele. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo obona ngezemfundo yaphansi umnumzana Lazarus Lokora ngeviki edluleyo. Abanye abantwana laba babikwa beyendiswe ngabazali babo. Olwela ilungelo labantwana unkosazana Linette Dube utshele untungameli inkomo weStudio 7 ukuthi leli lihlazo elikhulu.
Into yokuqala ekhona ukuthi abantwana baku grade 7 abaningi sikhangelela ukuthi bebe leminyaka kubo 12-18 kutsho ukuthi abantwana laba bayarichwa ngoba umntwana ole 12-18 kakafiki esigabeni sokuthi singabe sithi usengumuntu omdala uyenelisa ukuthi ayenze ama-decisions about i-sexual activity. So ngezinye indlela singathi kulo dubo olukhulu olukhona okumele sibe siyalukhangela ngendaba le.
Ukuyini kahle kahle uhulumende angakwenzi kuhle ekwenqabeleni lolu daba?
Ngibona ngani into engani ayenzakali kumbe ayenzakali ngendlela efaneleyo indaba yokufundisa abantu uZulu nje ngendaba ze-sexuality. Ngibona ngani ukuthi size sikwanise ukusenelise uku-addressa indaba leyi simele sifundise abantu uZulu ngokuthi kuyini okungenziwa ukuthi singabe indaba leyi. Singakhangela kanenganengi ezimulini zethu. Abantu abafuni ukukhuluma ngendaba zemacansini labantwana babona ngani into ezilayo kumbe engafanelanga kodwa iqiniso ukuthi izinto lezi ziyenzakala. So ngibona kuqhakathekile ukuthi bona abantwana ngokwabo bebe bayafundiswa ngendaba zemacansini lobubi obungavila ngemva kokuba bebe semacansini. Olunye udaba olungabe libangela lolu udaba lokuthi abantwana laba bebe bayazithwala besese under 8 ngabe kuyindaba yepoverty singabe sisithi ngabe kuyikuthi abantwana laba balobungezwa kumbe bayacilwa ngabantu abadala kodwa iqiniso ukuthi abantu abaningi abalamali ngalelo daba sokusiba le problem yokuthi abantu basuka babe bayacila laba bantwana ezinye izikhathi uyafika ukuthi abantwana laba bayavuma ngenxa yokuthi kuyabe cabanga ukuthi ngingathola loba idola lokuthi ngithenge ukudla kumbe nginike abazali imali sikwanise ukuthenga isithebenzini kuba ngcono.
Hello ke ngunkosazana Linette Dube olwela ilungelo labantwana ubekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwaBulawayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, uMnumzana Ngqabu Nicholas Mabena, usenikeze ithemba umuntu wonke olamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni awe ZSP elokuthi abasoze baxotshwe elizweni lelo ekupheleni kokusebenza kwalezi ngwalo ngompalakazi womnyaka ozayo u-2017. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lo Mabena.
AmaZSP njengoba angena ngo-2014 aphiwa under ama-special arrangement. Yikho-ke uhulumeni uthi yena akungeke kuhlale kulokho kuyi-special arrangement kuze kube ngake ngu-100.
Kuyini kulolu daba okwethusa abantu abala maphepha e-ZSP?
Engibona kusethusa abantu ngoba zathi nxa sikhiphe lombi ukuthi kuthiwa hayi hambani kuma-holiday likholise lingacabangi kakhulu kuzanzwe isimemezelo. Abanye bagijima baya e-Home Affairs bayabuza. E-Home Affairs wasikaba batshela ukuthi ama-ZSP vele kavuselela. Kibo lokho kutsho ukuthi kufika u-31 December 2017 kumele kubuyelwe ekhaya. Ngokukhuluma kwethu labo bayavuma ukuthi ama-ZSP kasoze avuselele. Kodwa kukhona okunye abakuphekayo abacabanga ukuthi yindlela engasiza abantu abaphethe ama-ZSP.
Sebenitshelile na ukuthi okwakhathesi baphekani?
Okwakhathesi lathi ukuthi baphekani asikwazi. Silinde bona ukuthi basitele ukuthi baphekani.
Zikhona inkinga na lapho izalwane zaseZimbabwe eziphila kwele South Africa zizobhekana lazo kulesi sikhathi sekhisimusi?
Into engayitsho ukuthi njengoba kuyisikhathi sama-holiday khathesi, kulabanye abalokhu bengathola ama-ZSP abo asebe lokhu befona abafisa ukuya emakhaya. Uhluphe silalo ukuthi asilaqiniso ukuthi e-border kabasoze babadikle as undesirable bababhane ngoba babengela ama-permit lokuthi ama-receipt lawo kade siwasebenzisa iminyaka le ama-ZSP engaphumi ukuthi e-border yini bazakulungisa. Besizama la namhlanje ukuthi sixhumane laba uMa Feza. Manje basizoqala ama-holidays kabatholakali ukuthi basikhonfemele ukuthi abantu abaphethe ama-passport kodwa ama-permit engaphumi bengahamba.
Abantwana-ke bazobe bebhekana ngenkinga enjani? Njalo isixhazululo sikhona na?
Indaba yama-study permit abantwana ngoba umthetho uthi abantu kumele bayi-apply-a eZimbabwe. Ngeviki eliphelileyo sithesilo mhlangano labo sicela ukuthi kabavumele ukuthi abantwana abazalwa lapha e-South Africa abazali babo baba-apply-a ama-study permit. Nakhathesi impendulo yakhona kasikayitholi.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Amafikitali amanye asevalele ikhefu lekhisimusi akhangelelwe ukuvulwa ngomnyaka ozayo kabasoze avulwe kulandela ukonakala komnotho welizwe. Lanxa iziphathamandla zikahulumende lezimela izisebenzi zisithi inani lamankampani angasoze avule mangaki, ezinye izisebenzi ezikhulumele Studio 7 zithi zitshelwe ukuthi nxa zingathunyelwanga imbiko yokuthi ziphenduke emsebenzini ngozibandlela vele zingazihluphi. Sixoxele ngcwethi kwezomnotho welizwe uMnumzana Bulisani Ncube, njalo ngusomabhizimusi othi umumo mubi kakhulu kwezamabhizimusi ngomnyaka ozayo.
Akuna bungcono obubonakalayo kunakhuluma ngabo ngaphandle kokuthi umumo usomubi okwedlula isikhathi esifana nayo umnyaka ophelileyo, ngoba hhayi ungabhoda iindawo zonke zakubulawayo ezimakampani uye Belmont, uye Donington, uye Chelsea, umumo uyafanana sekuhlela amangxiwa kuphela. Ukuthi hhayi lapha kwakunenkampani lapha iindudu zazithunga azisathungi kuyani sebumili nje awuyesabi ukuthengisa kuya kuphela muntu okhona lapho ngasebenza. Nanxa nje kuhambahamba endasi ekuseni lokhuyani kwakudala ukuthi ubo bezindwendwe besiye emafektari lantamba abangakutshayiswa ukuthi indwendwe bevele emafektari akusekho. Yikho nje lanamhlanje la mabhasi lana esuke emalokitshini esuka kubuluveve esiye Dunlop esiya ngafika wasekho, ngoba kuvele kungasela abantu abaya ngathi abangaze bafuna ibhasi abaya emsebenzini. Njalo uzananzelela ukuthi lapho kungani kulokunyikinyika khona lapho kwakula mafektari khona sokungamasonto alamhlanje lawa kuthiwa ngama-Pentecostal churches yewasekhona asekhona khonapho all about the record.
Okokuthi nxa sikhangele umumo wona lo kuyathembisa yini kubana kungaba lobubelo ngomnyaka oza?
Hayi, okwakhathesi sesitambelana amanga. Kuweminyaka le edlulileyo kusukela u-2013, umnyaka nxa uphela uyabubona lawe kuthiwa mnyama kakhulu phambili. Akuthembisi lutho, akukho okwenziweyo okutshengisa lokho, ngoba akukho ongakutsho ukuthi uhulumende wenze lokho kumbe ibhajethi kuyini engenza kukuhlala amakhampani enyangeni ezizalezilayo. Hhayi, umumo okhona yona la ukuthi kawumuhle okungenzakala siyaphambili. Amanye amakhampani amaningi abhale.
Kanti wona amakhampani nxa kuyukuthi kukhona abangakulungisa bakuthengise, kuyini okwehlulayo ukuthi bathole kumbe izikweletu bavuselele amakampani ona?
Umumelizo engawumuhle umnotho njalo uhulumende khona uyokwenza ngoba amathuba wonke akhona okuthola imali, awukuthola imitshina yokuthi uvule amakhampani. Lo enziwa yizomumo welizwe oyabuye kuwenzwe ngezokusazo ukuthi umsebenzi okhona. Uhulumende kawukhona kathengisa ukuthi angabi elawo amacebo lokuthi kanti umnotho lo ususwa njani esigabeni esibi okuso siya esigabeni esingcono.
Alo-ke ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi kwezomnotho elizwe njalo engusomabhizimusi, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Ungomunye wabo emuli ye-Studio 7 na? Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. I-Studio 7 ilomncintiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela i-video ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle nge-WhatsApp loba ku-Twitter. I-video ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini ze-Studio 7. Uthumele kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba, imivuzo iyolahlwa. Merry Merry Christmas.
Merry Merry Christmas ke sizwe abanye abalaleli be-Studio 7 bebulisa izihlobo labangani.
Kuwe msakazi wami omuhle, ngithanda ukubingelela ngiqale ngawe msakazi omuhle. Mina elami igama ngiyohloniphana Inkomo, ngizalwa esidzibe esigabeni sasembabala village konkomo kwasandaba. Ngithanda ukuba bingelela bonke ekhaya, ngibingelela umama, ngibingelela abafowethu, umndeni wakithi wonke, zonke iy'hlobo zakithi. Ngithi ngiyazithanda ngale khisimusi, ngibafisela konke okuhle msakazi wami omuhle. Ngibingelela nje iy'hlobo zami zonke nangafunda nabo esikolweni lapho esidzibe. Ngithi abaphile nje, abaphile bonke abantu, ngibafisela okuhle msakazi. Ngibe sengikhonzela nemuli yami engihleli nayo lapha phakathi kwale ndawo e-South Africa. Ngithi ingane zami kanye nonkosikazi, ngibafisela okuhle ngalo khisimusi. Inkulunkulu isigcinele iy'hlobo zethu bonke abahamba nje ngemoto lapha, ehamba ngemoto emgwaqweni, sicela baphephe nje. UNkulunkulu sengathi angangenela. Ngiyabonga msakazi, ngiyabonga ngethuba onginikeze lona, ngiyabonga. Inkosi inibusise nonke, inibusise nonke emakhaya hlobo zami, ngiyabonga. Obongayo ngihloniphana Inkomo.
Siyabonga Nkomo. Liqhubekeke lithumeza imbiko yenu yekhefu lekhisimusi. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo lamhlanje. Izakhamuzi zeplazi lecabacha duzela kobulawa ezedlula amakhulu amabili zidilizelwe izindlu ngemva kokuna kwezulu elilomoya ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.